mukuongorora kwatakaita sarudzo isu veZimbabwe Election Support Network takange tine maobservers anokwana iwo kuita 57 atakadeploya kunzvimbo idzodzo dzamataura nhatu. Takaona kuti hakuna mhirizhonga yakaitika, zvese zvakafamba zvakanaka. Tingati it was a peaceful election.
Tinoona kuti zvakaita semuGlenview vanhu vakanga vakavhota musarudzo dzegore rapera vaisvika 17,000. Asi vazovhota rwendo runo tinonzwa kuti kwakangovhota vanhu vanokwana kuita 5,250. Zvii zvamungataura pamusoro pekusaenda kwevanhu kunovhota uko?
Tiri kuona kuti iyi yatove trend yairi kuitika yekuti maby-elections haanakidzi vanhu, ndofunga. Saka tiri kuona kuti maby-elections ese ari kuitwa mazhinji acho ari kungorekodha low voter turnout yamataura. So zvamataura Glenview yakaita turnout ye25% inova yakadzika zvakanyanya tichikompea na 2018 sekutaura kwamaita. Tisati tanyatsoita hedu tsvakiridzo yekuziva kuti chii chikuita vanhu vasabude nohwandu kunovhota.
Tinomboonawo mune dzimwe sarudzo pachiita kunyunyuta kwekuti vanhu vaityisidzirwa, vamwe vachiita zvekunzi vanosvikoti havagone kunyora nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvamakaonawo here musarudzo idzi?
Pamaobservers edu havana kutiudza chine zvekuita nezvamataura kuti vanhu vaityisidzirwa kana kuti vanhu vaiudzwa kuti hamugone kunyora. Asi kuGlenview tikaonawo maobservers edu vakaona kucherwa kwezvibhorani. Takatonyora statement shondo rakapera tichiti nguva iri kucherwa zvibhorani neveDDF iko kuine sarudzo, uye zvichishandiswa zvibhorani zvozvo zvichingati kuita kuofficiatwa zvichingati semaenzaniso. Pane vamwe pakatoonekwa naobserver wedu vachitofamba mota yeDDF ichinodhila bhoho iri muconvoy nemota dzeZANUPF. Saka takaratidzawo kututsumwa tikanyorawo statement yekuti aiwa ndekuti muri kunokambeina muchishandisa development zvakaita sekucherera vanhu mabhoho. Saka ndozvimwe zvinhu zvatakaona tingati pachirungu vote buying. Tingi mukarangarira zvakare, takaita masemu concerns panguva yakaitwa Lupane by-elections zvakare, patakataura nyaya yekushandiswa kwemishonga muzvipatara kuti vanhu vavhotere bato rimwe chete.
Marizautsi abuda tanzwa kuti vakahwina kuGlenview South ndava Vincent Changirai, kuchitiwo kuMangwe bato reZANUPF rakakwanisa zvakare kuramba riine chigaro ichocho. Pane vamatimanzwa here vari kunyunyuta nezvakabuda musarudzo?
Maobservers ede anga ari kumaby-elections iwayo vatidzivisa kuti pose pavanga vari ivo maparty agents vasaina maresults, zvinoreva kuti vabvumirana nezvanga zvichiitika pamapolling stations. Saka hatina asati tatambira zvichemo zvokuti pane varamba kana kuti vari kunyunyuta nezvabuda musarudzo.